chokwadi chikwereti chiripo but nechavelezai sikuita mari. Mari inotambirwa navashandi ndobva pabasa ravanoita. Kana pasina basa ravanoita hapana mari inouya. Nokuti inokubva kunani dava rabasa.
Tanzwawo kuti kabineti yakapawo go ahead yekuti iyo National Railways itsvakewo vekubatana nawo kana mainvestor. Munofunga here kuti zvingarerutsa dambudziko?
Chiripo ndechekuti ndozvatiri kutotraya kuita. Iyo National Railways pari zvino inotova overemployed. Basa haina, vese vaiipa basa havachina basa ravanoipa. Vese veshuga havachatakuri shuga vongotaura dzimwe nguva shoma shoma. Vana ZPC havana basa ravanovapa. Vemarasha havana basa ravari kuvapa. Saka chiripo ndechekuti pari zvino tiri kutoronga kuti National Railways of Zimbabwe tiitsvagire vangada kuuya kuzoita kuti imuke igokwanisa kuti iattracte vangakwanisa kuipa basa. Nokuti haina malocomotives akakwana, haina mawagons akakwana. Mushandi wega wokuNRZ unoziva izvozvo kuti munhu akomplaina achiti handisi kupiwa mari hurumende iite zvainoita. Hurumende vanhu, kana ivo vasina mari yavanoshanda hakuna mari inowanikwa nehurumende inobva pamwe kunze kwekubva mune vanhu. Tiri kutsvaga pari zvino tibatsirana nebhodhi racho kutsvaga wekutipatina wokubata nesu kuti timutse National Railways of Zimbabwe nokuigona kuyiwa kutsvagira mawagons namalocomotives kuda tingakwanisa kuti tichebasa iroro. Pari zvino chiri kutinetsa ndechokuti kuipa kwakaita mabhuku acho hamungati books of account ndo ari kutikonzeresa kuti zvitiremere kuwana vanokwanisa kuti vatibatsire kuti vaite partnership nesu.
Ivo vashandi Dr. Gumbo vari kutyawo zvakare kuti dzimwe nguva pamunoita partnership kana kuwana vekubatana navo vanopedzisira dzimwe nguva vakurasikirwa nemabasa. Mungava pachivimbiso here chekuti hapana anozorasikirwa
nemabasa? Aiwa, handigoni kuvapa chivimbiso ichocho. Takatotsvaga forensic audit. Kana vanhu vari pabasa vanofanira kuva nebasa ravanoita, kana vasina vanofanira kubva. Haisiri mhosva iyoyo, zvinoitwa nebasa rose hazviiti National Railways of Zimbabwe yega.